vamalinga vakashaya nechirwere chegomarara vange vari chipanga mazano chemutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa panyaya dzekodzero dzevakaremara vakamboitawo meya weguta rebulawayo vanhu vakawanda kubva kumativi mana enyika vaungana nhasi mubulawayo paurongwa hwekuonekana nemutumbi wavamalinga vanhu ava vanosanganisira nhengo dzemapato maviri makuru munyika zanupf necitizens coalition for change vanhu vapinda muurongwa uhwu vanosanganisira meya mutsva webulawayo vadavid coltart vebato retriplec uye imwe nhengo yebato iri vadaniel molokela vanove mumiriri wedare reparamende kuhange central vange varipowo vakambo vegurukota rezvavakarwa hondo retired colonel chingadhuve vabatanawo nevamwe kuchema vamalinga vachitaura parufu apa gurukota rinoona nezvedunhu rebulawayo amai judith mube vati nyika yarasikirwa negamba
was a champion in protecting the rights of special interest groups in public policy and national development.
Ruremekedzo rwegamba rwavapiwa runobva mupabasa guru ravakaita munyika yedu musi waive yeshasha mumabasa ekurwira vanhu vakaremara mubudiriro yenyika yedu
vamolokele avo vanoshandawo munyaya dzekukurudzira kodzero dzevakaremara varumbidza vamalinga segamba mukurwira kodzero dzevakaremara
munhu akashanda zvikuru panyaya yevanhu vakaremara muchinguva tinoti vanhu vane madisability akatanga achishanda kujaruzgiri akazoshanda nemaorganizations akasiyana-siyana akazoita seneta weparliament of zimbabwe saka nhasi tatirega tiperekedze gamba renyika tichivonga mabasa akakanaka akaita achishandira vanhu vezimbabwe
vanoongorora nyaya dzeupfumi vari vesangano redisability reform coalition vamasimba kuchera vati mufi asiya vende rakakura
ndingangoti kuti siya kwakaita vajoshua malinga chakava chibhakera chakabatanidza nhongonya neshaya nekuti takatarisa kodzero dzevakaremara munhu aiva nekurudziro tazvinzika zvinji kunesu vechidiki munhu aiva neshungu dzekuti vanhu vakaremara vararamewo upenyu hwakanaka munhu akashanda kwete muno muzimbabwe chete nekune dzimwe nyika dzakatikomberedza kunana south africa kunana zambia munhu aitozivikanwawo nekurwira kodzero dzevanhu vakaremara
vatiwo vamalinga vainge vasiri munhu aingoita zvekutaura chete
kwete kurwira mukutaura chete asi mumaitiro avo nemukukurudzira kwavaiita isu vechidiki kunyanya kuti tisunge dzisimbe kana tichida kuti kodzero dzevakaremara tinge tikwanisa kudzirwira
vamalinga vakaitwa chipanga mazano chemutungamiri wenyika munyaya dzekodzero dzevanhu vakaremara uye kubva muna 2018 kusvika muna nyamavhuvhu 2023 vanga vari seneta vakamboshanda sameya webulawayo uye vakambosarudzwa kutungamira sangano redisabled peoples international vakashaya vave nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe uye vasiya mudzimai nevana gumi nevazukuru vakati wandei papera urongwa hwanhasi mutumbi wavamalinga wabva watakurwa kuenda kuHarare uko vari kutarisirwa kuradzikwa mangwana paurongwa hunenge huchitungamirwa nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa kumarinda enational heroes acre ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzanai musengi